Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ino ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
We've secured resources of $141 million. Disbursement will start in early June, and this money is going to go towards the purchase of pipes, new piping, new filters, new pumps for the city of Harare.
Hurumende inoisa mari parutivi yekugadzirisa zviri kunetsa munyaya dzemvura.
Bhiri remutemo wemitero mitsva rokonzeresa mutauro kwamutare.
Vanorarama neurema vokurudzira hurumende kusaina chisungo cheUnited Nations chinoremekedza kodzero dzavo.
Zimbabwe yoitazve chirongwa chekunyoresa vanoda kuvhota kutanga svondo rinouya.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Ino iStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika.
Hurumende inoti yawana mari ichashandiswa kupedza dambudziko rekushayikwa kwemvura muHarare, iro rave kuita kuti misha mizhinji inogara veruzhinji igare isina mvura nguva nenguva. Mutoro wedu enhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Gurukota rezvemari vatendai biti vanoti dambudziko remvura rakatarisirwa kupera munguva pfupi iri kutevera zvichitevera kuwana kwaita hurumende mari ichashandiswa nekanzuro yeHarare mukugadzirisa pombi dzinofambisa mvura muguta rose. Vabiti vanoti hurumende ichaburitsa mari inoita 140 million svondo rinouya ichipa kanzuro yeHarare kuti igadzirise pombi dzinorasa mvura inenge yacheneswa kubva kumoto Jaffrey Water Works ichienda mudzimba dzevanhu muguta rose.
We've secured resources of $141 million. Disbursement will start in early June, and this money is going to go towards the purchase of pipes, new piping, new filters, new pumps for the city of Harare.
Hatina kukwanisa kutaura nameya weHarare vamuchadei Masunda kuti tinzwe divi ravo pakuwanikwa kwemari ichashandiswa nekanzuro yavo ichibva muhomwe yehurumende. Asi Chief Whip weMDCT mukanzuro yeHarare vaVictor Chifodya vanoti zvinofadza kuti hurumende yakwanisa kupindira munyaya yekushayikwa kwemvura muHarare.
Aiwa tropa kutenda Minister of Finance nemari yavari kuti yavari kutipa mari iyo yakauya dambudziko remvura muHarare. Nema small towns akaita sana Noto niruwa chitungiza dambudziko remvura rinenge raanani.
Vachifodya vanoti chimwe chiri kuita kuti kanzuro itadze kuwanisa vanhu mvura yakakwana inyaya yekuti hurumende haisi kubhadhara zvikwereti zvayo kukanzuro zvinozoita kuti homwe yekanzuro igare yakabooka.
Hakusi kutipa nekuti vane chikwereti chedu sekanzuro, saka chikwereti icho I think ndochavari kubhadhara. Chikwereti vane mari yakawandisa yevanoowa kanzuro yemvura iyoyo yemaretsi yemabuilding avanorenda kuekanzuro kwaita mutero waanofanira kubhadhara kusito Farai.
Vabiti vanoti hurumende ine chikwereti munyika chemari inosvika 350 million chairi kutadza kubhadhara kumakambani akawanda pamwe nemamwe makanzuro nepamusana pekuti homwe yayo yakabooka. Zvichakadai vachifodya vanoti kanzuro yavo ichiri pakati penhaurirano nehurumende yeChina kuti ipihwe chikwereti chemari inoita 140 million yavanoti ichashandiswa mukugadzirisa nyaya yekunetsa kwemvura muHarare.
Ya mari yakapromiswa neChina I think pane mastages anoitwa mari iyo tikutariserwa kuti inogona kusvika at any time inogona kunge yapo.
Zvichakadai vabiti vanoti mari yavachapa kukanzuro svondo rinouya inokwana kugadzirisa dambudziko remvura yakatarisana nevagari vemuHarare sezvo mari imwe cheteyo iri inoshandiswa nekanzuro yeDurban yekusouth Africa kuriritira vanhu vanodarika ma4 million asi muHarare mune vanhu vashoma. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti zvirwere zvakaita sekorera netyphoid zvinogona kudzoka zvakare zvikauraya vanhu muHarare kana dambudziko rekushayikwa kweutsanana kuburikidza nekushayikwa kwemvura nguva zhinji rikasagadziriswa nekukasika. Ongororo yaitwa neStudio 7 yaburitsa pachena kuti nzvimbo dzakaita semabvuku, Tafara, Greendale pamwe neAshdon Park dzave nesvondo rimwe chete dzisina mvura. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.